murwere wa sekuru Masuka aka diagnosed cancer ye prostate in 2013. Saka cancer iyoyo ndo yakazosvikawo kutora upenyu hwavo. They tried all they could and it was causing him also multiple strokes. That's what happened.
Iwo sekuru Masuka mungavatsanangura semunhu anga akadii mukurarama kwake.
Sekuru Masuka akanga ari munhu anoda vanhu, kwete kungovada chete, asi aiwe munhu aida vanhu nekuvabatsira kuidentify their talents or their abilities. Ndakambotaura ndichivafananidza naSocrates, kuti Socrates akabatsira vanhu vakawanda zvikuru. He was a philosopher, nanhasi ari kutaurwa nezvake mumacolleges, mumauniversities. Asi panguva iyoyo vanhu vaimutaura kuti is a stinger that be inoruma mahosi. Baba Masuka vanga vakafanana naiyeye. Vaiti kana vaidentify talent rako kana unyanzvi hwako, vaizoramba vasingangokusiya chete. Vaifamba newe, vairamba vachikustinga all the time, kusvikira zvabudirira, kusvikira zvanaka. Ndinovafananidza neimwe nyaya yandakambonzwa imumwe mufama. Fama anga ikabudirira zvikuru, asi fama iyi hanzi nguva yese kuti kana kwakunorimwa, aitenga mbeu dzake nedzemanebhas ake onovapa kuti varimewo. Saka vanhu vachizomubvunza kuti wai wakabudirira kudai ende wai uchipa manemba ako mbeu. Fama iyeye akavatsanangurira achiti, ndinopa manemba angu mbeu nekuti kana mhepo yovhuvhuta, polini iyoyo ndo inouya yoberekesa chibage chekwangu. Saka ndozvandinofananidza nababa Masuka. Vaive munhu aibatsira vamwe vanhu vachiziva kuti kana ivo vakabatsirawo vamwe, neupenyu hwavo hwaizobatsirikawo. Baba Masuka vakabata upenyu hwevanhu vakawandisa atingambogona kana kutsanangura uwandu hwacho. Vakabata kubvira mumhuri yekwavo, mavakaberekwa, mudunhu rekwavo, kwavakazvarirwa, kumadzisekuru avo, kumusha kwamai vavo, kuhama dzekwavo dzekumusha kwavo, munzvimbo yese kwaseke yavakazvarirwa, vakabata zvikuru upenyu hwevanhu. Kwavakashanda kwese vaingobata upenyu hwevanhu.
Urongwa hwekuchengetedzwa kwasekuru Masuka hwaakamira sei?
Urongwa hwekuchengetedzwa kwavo huri kuzonobatirwa kuZimbabwe. Kumusha kwavakaberekwa kwaseke vari kuzonoradzikwa, vakaradzikwa vabereki vavo pana baba naamai, ndo pavachanoradzikwa. Hatisati taane zuva nedeti, asi kana tazvibata izvozvo tichazokuudzai.